Vakapora zvomodaro
munhu munhu
vamwe vakanga vasinawo vana takavaona vave nevana asi modaro itsika yevanhu vanhu vanokanganwa zvakanaka vachifunga zvakaipa
munhu munhu
sangotemba munhu anokurasisa wakatemba wakatemba naye vanotoshuvira kuti mbavha irarame uye asina mhaka achirovererwa
munhu
vanotoshuvira kuti mbavha irarame Jesu asina mhaka achirovererwa vanotoshuvira kuti dai yafa vamubata mweya wake asi asina mhaka panapa singararame
ichaperera kuna Pirato Irodi waikondewa ichaperera kunaka
yevanhu vanhu vanokanganwa ava
ichaperera
vanokanganwa 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 ava
ichaperera
vanokanganwa sika yevanhu vanokanganwa vanokanganwa ava vanokanganwa
Pirato
wototi ngaurawe Jesu wenyu iye ngaurawe papa papa ngairarame 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 chavakavanzirwa ndiko kusunungurwa kwedu isu vekutenda wakati zvapera aripo tichidzikinurwa tichisunungurwa chidzitiro chetemberi chakabharukana pakati hakuchina mujudha hakuchina mugiriki
vadanda ipapa ndipo pane kusunungurwa kwangu newe
vadanda ipapa
ndipo pakasunungurwa nana Pauro
vadanda ipapa
ndipo pane kuporeswa kwetu vanotenda
vadanda ipapa
ndipo pane mabasa atinotsvaga
vadanda ipapa
vasina vana vanopiwa ndipo ipapa
vadanda ipapa
vangamutenda ndivo vanoenda naye pane mabasa tinotsvaga
vadanda ipapa
vasina vana vanopiwa ndipo ipapa
vadanda ipapa
vangamutenda ndivo